Manerako nakamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani, rwa kana kwa tereri, tunusunga na shwakari maendagawa nasi, uri musi wechina, chivabu 25, 2017.
Tinotenda, makati era ku Studio 7, nefanyirinya zirigitika mzimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichite zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukuchirechedza zuva reAfrica Day.
Mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Changirai, vanopa chikafu kuvakwegura vanogara pabumhudzo Old People's Home kuSt Mary's muchitungwiza.
Makakatanwa otsimura bato Refree Zimbabwe Congress zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vachipomerwa mhosva yekudyidzana navamugabe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day vanhu vachiita zvirongwa zvakasiyana siyana. Bato reMDC rinotungamirwa navamugeni Tsvangirai rinoti zuva reAfrica Day izuva rekucherechedza magamba akarwira kusunungura dunhu reAfrica iro rakatarisana neudzvanyiriri munguva iyo vanhu vachiti vakazvisunungura. MDC inoti mukurangarira zuva ranhasi pane mufaro pamwe nekusuwa kuri muvanhu vemuAfrica. Bato iri rati Africa ine upfumi wakawandisa asi zvinoshamisa ndezvekuti Africa ine vanhu varombo vakawanda zvikuru avanorarama nemari iri pasi pedhora rimwe chete pazuva. Bato iri rapedzisira richiti Africa inofanira kubatsira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena gore rinouya.
Mukupemberera zuva reAfrica Day, mudzimai wemutungamiri weMDC, amai Elizabeth Changirai, nasi vashanyira musha webumhudzo Old People's Home kuSt Mary's kuchitungwiza, uko kwavanopa zvekudya, zvekupfeka pamwe nemachira kuvakweguri vanogara pamusha uyu. Patricia Mudadigwa anotipanya iyi.
Vachitenda mai Changirai nerubatsiro rwavapiwa Gogo Betty Samombe mumwe wevagari vanogara pabumudzo vati vanetarisiro kuti nhamo yavo yezvekudya yambotapudzika.
Ndinotenda maita enyu mai mationawo nhamo yetiinayo pano. Mwana wedu uyu ari munhamo nesu. Kana tisina chekudya tinoenda kuti wabata marokwe kuti maitodyei. Mwana harari uyu usiku nekuti tinenge tisina chekudini. Nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu, huni. Tinovapopotera mai kuti tiya isati yauya. Vanenge vasina chekuita nesu. Hatina magetsi, hatina kwetinowana huni. Saka tinotovapopotera kuti mai toita sei, todyei. Votoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei nekuti ndivo mai vedu vanotichengeta.
Amai Changirai avo vakakurira kumusha weSt Mary's vatiwo nekuda kwekuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika vanhu vazhinji vari kutambura. Amai Changirai vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vanhu vasaise zvematongerwo enyika mukati menyaya dzekubatsira vanoshaya.
Tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu, especially mafinancial challenges. Chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticizer zvinhu zvese zvatinoita. Titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei. Chii chaungagone kuita to make a difference maunenge uri? Chii chaungakwanise kuita saningi zvake kuti ubatsire Saka ndo chimwe chimcheche zvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuZimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira.
Amai Tsvangirai vakurudzira kuti vanhu varangarire kwavakakurira vakati macheche ane mukurumbira abatsirewo veruzhinji vari kutambura.
Macheches ane influence yakawanda. Zvino tine macheches akawanda. Vana Prophet Magaya vakakurira kuno, vana Prophet Makandiwa vakakurira muno. Vakawanda, my very influential people vakakurira muno. Imagine kuti zvakafana kana Prophet Magaya kana kuti Prophet Makandiwa vakasumuka mucheche vakati mwedzi unoyu tinokuda kubatsira. Munhu ngaauye kana ne one pamper, kana nenapukweni, kana chii, ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu. Tiri kuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Fungai kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei. Tongobatsira. Ndo zvishoma zvandanga ndichingoda kutaura.
Vanotungamirira bumhudzo Old People's Home, Major Cynthia Nyaruberu, vati vakatarisana nematambudziko akasiyana siyana nekuda kwemamiriro eupfumi. Amai Nyaruberu vati pamusoro pedambudziko rezvekudya, bumhudzo iyi yakavakwa gore ra1974 yasakara zvikuru zvekuti vanotoda kubatsirwa kunatsurudza nzvimbo iyi.
Musha uno wakavakwa 1974, saka mukazotarisa 1974 zvizhinji zvaparara, zvizhinji zvacho hakasisina. Uye dzimwe nguva maimbouya vanasekuna nambuya ava vakawanda chaizvo, nhasi mauya vari vashoma. Nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa. Saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo. Zvakare mukazovatarisa vazhinji, musha uno webumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal. Vanenge vari kune mama homes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara. Saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa. Muri kuvaona vakagara chaizvo kudai, asi pavari apa vanogona kuzviitira itwelve, vamwe vese ndevekubatsira. Saka kureva kuti kana zvakadaro zvinoreva kuti hatinowa chakana nemanapukini chese chinoita. Saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga vese, kukwegureka kunoenderana nekurwarawo zvakare. Mishonga tinoishaya, dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa.
Musha webumhudzo une vakweguru 31 uye mukurusa ari pane makore 105. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, Praxidis Jeremiah weStudio 7 abatawo umumiriri weAfrican Union muWashington DC, Dr. Arikana Chiombori kwawo kuti tinzwe zvavari kuita.
Africa Day izuva rekuti timbomira sevana veAfrica kuti tinyatsoita titarise kusure kwatakabva, kwatakange tiri ndekupi, zvatakaita ndezvipi, patiri nhasi ndepapi, mangwana kana kuti tinge tiri kupi.
Imi makamirira African Union muno muAmerica, chii chaizvo chaizvo basa renyu ramunofanira kunge muchiita?
Basa rangu nderekuti ndifambe ndichimhanya mhanya kumamisha kwese ndichiudza vanhu vari kuno zvinhu zviri kuitika kuAfrica, nyaya dzakanaka nedzakashata nedziri pakati dziri kuitika kuAfrica. Asi kuti vanhu vazive kuti Africa yavaiziya iya haichisiko, because vazhinji vanofunga kuti Africa is a dark continent. Africa munhu wese ari kufa nenzara, Africa vanhu vese vanongorwara. Basa rangu nderekuti ndiudze vanhu kuti Africa inyika iya ine upenyu, ine upfumi hwakawandisisa kudarika dzimwe nyika dzese. Upfumi hwedu tinahwo hwemuvhu, upfumi hwedu tinahwo hwehunhu hwedu neculture yedu. We are very rich people. Tiri a very proud culture. Tiri a very beautiful, rich continent that everyone must be proud of.
Kutarisa nezviri kuitika muZimbabwe, tikuona vana veZimbabwe vafararira vazara munyika dzakatsaukana. Munomuwana muZimbabwe ni kuAlaska, kuAustralia, New Zealand,
ndakanzwa kana ku Afghanistan chii chiri kuitika Zimbabwe
haisi Zimbabwe yega maamuka vari kwese ma Zimbabwe ma Nigerian all over even ma Americans kana ma other countries migration is nothing new it's happening everywhere saka ngatirege kuita mistake yekuti tikungoti ndisi tega tiri vanhu kunyange iko kumusha vanhu vanomigrata kubva kuma reserve vachienda kukataoni kanenge kari padhuze after a while havachazvida vakuda kuenda kuHarare migration hachisi chinhu chitsva chagara chichiitika yes hachisi kuti chinhu chakanaka aiwa asi vanhu always lookuchi kuenda look for greener pastures Zimbabweans are no different.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica Dr. Arikana Chiomborikwao vachitaura naPraxis Jeremiah weStudio 7 vari muWashington DC.
Bato rinopikisa reFreedom Congress rinoti radzinga mubato iri mutungamiri waro vaJoseph Busha richivapomera mhosva yekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipanyaya iyi.
Zvinhu zvakaita manyamamire nerongo mubato rinopikisa reFreedom Congress mushure mekunge dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yebato iri yeNational Executive dzabuditsa gwaro rine mashoko ekuti mutungamiri webato iri vaJoseph Busha vabviswa pachinzvimbo chavo vachipomerwa mhosva yekudyidzana navaMugabe. Mashoko aburitswa nenhengo idzi anoti vaBusha vari kushanda zvakakomba nezanu PF kuitira kuti pasaumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa pachazosarudzwa mutungamiriri mumwe chete achakwikwidzana navaMugabe musarudzo dzegore rinouya. Zvichitevera kudzingwa kunonzi kwaitwa vaBusha, dzimwe nhengo dzekomiti yepamusoro yeFreedom Congress dzabva dzadoma utungamiri hutsva hwebato huchange huina vaPeter Svinurai avo vaimbo vamunyori mukuru mubato iri semutungamiri mutsva webato iri. Gwaro raburitswa iri riri kupomera vaBusha mhosva yekutonga zvine udzvanyiriri mukati uye zvechizivano mukupihwa kwevanhu mabasa mubato. Zvichitevera mashoko aburitswa nevari kunzi ndivo vaikufanira kubata chigaro chemunyori mukuru mubato iri vatendai Musora, vaBusha vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavaitwa vachiti ndivo vacharamba vari mutungamiriri weFreedom Congress.
Ndisingazive kuti musangano wakashevedzwa nani uyezve vanga varipo vanozvigaro zvipi uyezve vanga varipo vavenga vari mubato kwenguva yakareba sei. Hatifunge kuti zvakadaro tinozviita serious nokuti sezva munoona munyika vanhu vakufunga kuti politics ndiyo mukano wana mari saka zvakadaro tinongozvidismisa tichito vana vanenge vashaya zvokuita.
VaMusora vati vaBusha vakaburitsa mari inoita chiru chemadhora yakanga yakanangana nemhemberero dzebhavhadhe ravaMugabe asi vaBusha vati ichi hachizi chokwadi.
Aiyo kushanda naMugabe kupi kwaanotora kushanda naMugabe, isu tiri kushandira Zimbabwe hatisi kushandira nemunhu. Zvinoitika ndozvokuti vazhinji sematarandaita vari kutora politics semukano kwana mari hapana zvimwe zvavanokwanisa kuita. Mukuona isu tine madevelopmental programs atiri kuita zvinoreva kuti tine gwara nezvatoda kuita munyika. Kuti vazoti tiri kushanda naPresident Mugabe vanofanira kunge vachitipa evidence kuti ndezvipi zvataita kuti zvinoratidza kuti tushanda pamwe chete.
VaMusora vatiwo vaBusha vari kupawo boka revechidiki retajamuka mari yekuti varwisane nehurumende izvo zvarambwa navaBusha pamwe nemutauriri wetajamuka vapromisi Mukwananzi. VaMukwananzi vaudza Studio 7 kuti mashoko ari kutaurwa nevamwe vari muFreedom Congress aya ndeyekuedza kusvibisa zita ravo.
Izvo hazvisi zvechokwadi. Tajamuka haiti zvemhirizhonga, tinoita kuratidzira kwedu murunyararo. Uyezve hatipiwi mari nemunhu, hapana munhu anotipa mari. VaBusha vasati vambotipa mari yetajamuka kana yangu kana yani, handizivi. Handirangariri musi wandakanzi naVaBusha mari iwo vaBusha wacho ndakavaona kana kahwani muupenyu hwangu semunhu aita anotungamira womusangano opposition party muZimbabwe, bali zvekuzotipa mari aiwa, hapana ambotipa mari.
zvichitevera kudzinga kwavanoti vaita vabusha, vamusora vanoti ivo seFreedom Congress yave kutungamirwa navasvinurai, vatove neurongo hwekuita Congress yebato ravo, uye vacharamba vachidyidzana nemamwe mapato ari kushanda kuti paumbwe mubatanidzwa wemapato anopikisa. Pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa ari kurwira kuti mitemo inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yevandudzwe, ayo ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reforms Agenda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Nasi sezvatambotaura, Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupemberera kusununguka kwenyika dzemuAfrica kubva pajoke reuranda hweudzvanyiriri kana kuti Africa Day. Kubva muna 1958 kusvika muna 1963, nyika 32 dzainge dzawana kuzvitonga kuzere uye dzakabva dzaronga kuumba sangano rinonzi Organization of African Unity kuAddis Ababa, Ethiopia muna chivabvu 1963. Mubatanidzwa uyu wainge wakanangana nekudyidzana munyaya dzezvematongerwo enyika. Sangano reOAU rave kunzi African Union uye kunze kwezvematongerwo enyika, gungano iri rave kutarisawo nyaya dzezvekudyidzana munyaya dzezveupfumi. Vachitaura nenhepfenyuro yeZBC, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vati nyika dzemuAfrica dzave pedyo nekuzadzikisa zvido zvavanasoro jena vakaumba mubatanidzwa uyu. Mumashoko avo kuvatori venhau, mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vati Africa yafamba rwendo rurefu mukuzadzikisa zvido zvevakavamba OAU, asi vanhu vakawanda muAfrica vachiri kunonga svosve nemuromo nenyaya yekuti vatungamiri ndivo chete vari kudya noriva vanhu vose vachinetseka. Mukuzeya nezvezuva iri, tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekerawo kuti divi reZANU-PF vagadzira chirumanzu. Totanga nekunzwa kubva kuna vachirumanzu.
MaZimbabweans vanofanira kuzviziva kuti zuva ranhasi rakakoshesesa. Ndozuva rakatanga maliberation movement akaita usana ZANU-PF vakazoteverawo vamwe kuti aiwazve ganda dema vanhu vatema. Iye zvino vunhapwa ngahuchipera, hatisati tiri maBritish, maAmericans, maRussians, asi tiri vanhu vatema. Ngatichionai neupenyu hwedu kuti hwakamira sei.
Vagutupinda itinzwa.
Zuva reAfrica Day Blessing tinorikoshesa zvikuru, rinotifadza, tonyunyuta panguva imwe cheteyo. Tinofara nekuti makore 54 nemana apfuura muguta guru reAddis Ababa muEthiopia, mafounding fathers veAfrica vana Embarayo Salasia nevamwe vakadaro, vana Kenneth Kaunda, Julius Nyerere nevamwe vakadaro, Jomo Kenyatta vakaungana muguta guru reAddis Ababa ndokufoma yainziyo Organization of African Unity yataka kuti mazaneyo AU. Saka chinangwa chavo chachiri chokuti ivo Africa yose kubva kuCape kusvika kuCairo ibve muuranda hwecolonialism, ibve muuranda hwokudzvanyirira, kudzvanyirirwa vanhu nevarungu nokudzvanyirirwa vanhu pachedu. Muchirungu vakangoiti iyo exploitation of men by men. Ndo yatikangotangariwa mafounding principles nemafounding values Africa Day. Asi muno muZimbabwe tinonyunyuta nenyaya yekuti tiri kutambura tiri muhutapwa hweZANU-PF.
Vachirumanzimanzwa zvataurwa navagutu kuti pane kufara nekugununʼuna.
Aiwazve ZANU-PF iri kufamba mugwara iroro rakaparurwa nana Dr. Kwame Nkrumah yokuti Africa inofanira kuva free. Mukanyatsa kutarisa zviri kuita hurumende yava Mugabe, hurumende yeZANU-PF, ndozvokuti muno mutema, muno muZimbabwe udzanyiri hwapera, maresources atinawo egoridhe, eplatinum, ezvicherwa zvipi zvatingafunga zvatinazvo nezvimwe zvatisati taziva zvava mumaoko menyu. Ndopanouya nyaya yezimu aseti.
Vagutu, asi tingatira hapana chekupemberera apa. Tichitarisa kuti mapato akaita seZANU-PF akarwira rusununguko rwenyika.
Tinovatenda madzikoma iwawo nehazvanzi idzodzo zakaru huira rutsununguko rwedu atimbofita kavakanganwa kusvika rini narini saka isuto zosuwa nokukasika zvechiti vazhinji vavo kana kuti vose zvavo vakatsakatika vakafira mahara nekuti zvavaifira zvavaitarisira kuti zvingave zvinoitika munyika medu muno yechipikirwa yeZimbabwe handizvoba zviri kuitika tiri kutongwa nehurumende inodzvanyiriri
vachirumanzu tichitarisa idzo nyika dzemuAfrica nesangano reAfrican Union mungati pane kubatana here kana kuti pane zvakawanda zvoda kuita
kubatana kuripo asize kunozogona kusavapo nenyaya dzokuti leadership yamwe maAfrican countries vachiri kutengesa. This is why you find that pachirungu ka munhu akabva muZimbabwe akaenda kune imwe nyika unototi konzie uyu mukwerikweri tomboti sezvakaita akaenda kuSouth Africa zvoreva kuti iva vanotaura mashoko iya havasati vaziva udzamu kana kuti zvinoreva Africa Day kana zvinoreva ganda dema
vagutu zvii zvinoda kuti zviitwe neAfrican Union kuti izadzikise zvido zvevaye vanasorojena varere muhapwa dzemakomo
kuzvitonga kuzere kunoreva kuti kana une zvaunoda kuti uite haurambidzwi zvinopari zvino tinoona muno muAfrica dzimwe nyika dzava nani dzaenda mberi chaizvo panyaya idzodzo dzokupa vanhu kodzero dzavo dzokuti vave vanogara vakasununguka asi tine atanga kuti muchirungu maoutpost of tyranny asara muno muAfrica akaita somuno muZimbabwe kokuti ukada kuti uti hurumende apapa makanganisa ukangodaro chete wamwaiwa neuti unokashidzwa
mutauriri weMTCT vaubet kutu manzwa zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi reZANU-PF vagadzira chirumanzu vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Kanzuri guta reHarare yazivisa kuti iri kupikisa mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court Shondo Rino wekurambidza kanzuri kuvhara mvura yevanhu vanenge vaine zvikwerete senzira yekuvamanikidza kubhadhara zvikwerete zvavo. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuri yavo yatosvitsa magwaro ayo ekupikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro reSupreme Court. VaChideme vanoti nekuda kwekupikisa kwavaita mutongo uyu kanzuri yavo icharamba ichivharira mvura vane zvikwerete kusvika nyaya yavo yanzwikwa neSupreme Court. Kanzuri yeHarare haisiyo yoga iri kuvhara mvura senzira yekumanikidza vagari kubhadhara zvikwerete zvavo. Kanzuri yeguta reBulawayo inonziwo iri kuvharawo mvura dzevagari vane zvikwerete kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu uyo unoti makanzuru haafanirwe kuvhara mvura yevagari kana pasina magwaro anobva kumatare edzimhosva kana kuti court order. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro navaChideme.
Mutongo uyu tikuupisa nekuti mutongo uyu hauna kutifadza maringe nekuti zvauri kuda kuunza zvinozoita kuti vanhu vasabhadhare mvura. Takambochallenja umwe mutongo wakambobuda wakadaro tikanouhwina kuSupreme Court saka tinotarisire kuti tinonohwina futi kuSupreme Court.
Saka mati matanga here urongwa hwekupikisa mutongo uyu?
Takatotanga.
Zvii chaizvo zvamuri kupikisana nazvo tichionawo kuti mutongo uyu uri kuti kanzuru inofanira kunge ichiteerawo mutemo wemaguta?
Mutemo wemaguta ndo watinoteerera kusvika patinosvika pastage iyo yaya yekuti chakuzonovharira mumvura. Saka mutemo wese kanzuru tinenge takateerera. Hatisati kubvisa ndechekuti mutemo wavo wezvavada kuti mwana tizoita zviti tiriti sekanzuri ngatipuhweliwei sebhodhi ine mitemo yaro tinotedzera mitemo yedu kusvika tasvika pakutora mumatanho atinenge takatora saiwa yayo.
Saka mati masvitsa here kumatare tsamba kana magwaro enyu ekupikisa mutongo uyu?
Magwaro edu ekupikisa mutongo uyu takatopedza kuita mabasa edu kuti tichisvika kudare kuti dare ringe richiona maargument edu seguta kuti zviri kutaurwa nedare repasi handizvo zvatinovirana nazvo. Dare repamusoro ringe richipawo mamwe maonero.
Tinoona kuti pasi pebumbiro remutemo mvura ikodzere yemunhu, hamuna here dzimwe nzira dzekuti munge muchiteverana nadzo zvikwerete zvenyu pane kuvharira vanhu mvura?
Mvura ikodzere yemunhu asi ikodzero inofanirwa kunge ichibhadharwa neanoishandisa yachona. Kutotyora kodzero yevanenge vakabhadhara mvura kuti umwe munhu angowana mvura mahara kuti ivavo vanenge vakabhadhara mvura havana kubhadharira umwe munhu vakazvibhadharira ivo kuti vange vachiwana mvura. Saka ikodzero dzavo futi kuti munhu wese ange achibhadhara.
Saka pamuri kumirira kuti dare repamusoro soro rizonzwa nyaya yenyu, muri kuteera here mutongo uyu pari zvino? Muri kuumira here kubarira vanhu?
Kana tatoita appeal, appeal need a set aside mutongo wakaitwa. Saka toita mubatsiro ese atofanira kuchiita.
Mutauriri wekanzu reguta raHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguwe kuti tienda kuna Mavlas Musanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kutaurwa nevatsigiri ve Studio 7 pa Facebook.
Panyaya yekukosha kwakaita kuendesa vanasikana nemadzimai kuzvikoro zvepamusoro, tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu vepano pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Inini ndinonzi Letwin Makawa. Ndinogara kumaobra mna udorozi. Chakanakira kuendesa mwana wemusikana chikoro, anoitawo chiremerera. Kana dai toti anozvimiririra semudzimai, haazomiririri kutarisira chete kuti baba vakadai. Nomupawo chiremerera pane vamwe, uye mwana anenge achiziya zvaanenge achiita, haasi mwana anomirira kuitwa sechirei. Tinodzodzwa kunzi iwewe ita izvi ita izvi, mwana anenge achiziya zvaanoda muupenyu hwake. Saka ndoona zvirizvo zvakanyanya kukoshesa kuendesa mwana kuchikoro. Ndinodzosawo kudzivirirwa kwemudzimai nemunhu wechirume, nekuti kana une chikoro chako unenge uchiziyawo zvaunoda muupenyu hwako, saka hauzonyanyi kutsvikirirwa zvakanyanyisa, nekuti unenge une iziwo mumba uchitaurawo zvaunoda, not kuti mumba chete, even kwaunenge uri. Saka izvozvo ndozvona zvakakosha chaizvo kuti tiendese vana kuchikoro. Iye nini ne vana vasikana vaeri nemukomana mumwe chete.
Ndinonzi Esther Vaza, ndinogara kukadoma muNdorongezi. Kuendesa mwana kuchikoro mwanasikana zvakangokoshera kuti nyangwe akaroorwawo nemurume aine dzidzo mukati nepfungwa dzake, anowanikwa nekugona kuvaka imba yake, nekuitawo mabasa emaoko, nekuwiriranawo nemamwe madzimai munharaunda maanenge agere. Ndinoda hangu kukwazisa amai vangu vari kuno nehanzvadzi yangu iri kuLondon anonzi Clifford Nyenwa, naamai guru vangu vari kuno zvekukwagora kuMondoro, nehama dzose dzinondizivawo nevari kwaRusape vose baba vangu.
Panyaya yekuti amai Elizabeth Tsvangirai, mudzimai wemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai, vaenda ivo nhasi kuchitungwiza kunopa chikafu kune vakwegura. Jerry Nkomo anoti kugona kwaamai vanoziya kuti vana vanodawo kurarama. Vanowana nevanoshaya vese kuna amai vedu. Aiwa, tinokutendai vese vatsigiri vedu vepano pa VOA Facebook page yedu yeShona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, mhanyai paFacebook motsvaga imi pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like tionesane takawanda. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tombo tarisa nhau dzemitambo, totanga nekutarisa zvaitika nhasi munyaya dzenhabvu mumitambo yePremier Soccer League. Islanders 0 Chicken Inn 1, Yada 3 Triangle 0, ZPC Kariba 0 Chapungu 0, Shabani Mine 4 Bant Rovers 1, Cholocho 1 Ngezi Platinum 4. Mutambo uri kutambwa iko zvino Dynamos 1 Harare City 0. Munyaya yedu huru yemitambo nhasi, murairidzi weMawarriors Norman Mapeza nhasi aburitsa chikwata chenyika icho chichange chiri pabasa musi wa 11 Chikumi, apo Zimbabwe ichatamba neLiberia.
Mapeza asanganisa vatambi vari kutamba mukatsolaga Premier Soccer League nevari kurura kunze kwenyika, asi hapana kana mutambi mumwe chete wechikwata chine mukurumbira cheDynamos achevedzwa pavatambi makumi maviri nevashanu vanofarira kupinda mukamba musi wa 22 Chivabvu. Pamusoro pezvo, murairidzi uyu haana kudana vatambi vakaita saNyasha Mushekwi uyo anotamba kuChina, Matthew Rusike kuTunisia pamwe naWillard Katsande muSouth Africa. Asi apa mukana kuna Ovid Karuru naEric Speta, avo vakapedzisira kutambira maWarriors kare kare. Vatambi vakaita saTinoka Dewere Nakota Namoenesu havamo muchikwata ichi nemhaka yekukuvara. Asi tatenda mukuruva haana kudaidzwa nekuti haasi kutamba muchikwata chake chitsva cheCape Town City muSouth Africa. Mapeza anga akamirirwa pagungano revatori venhau namaneja weMawarriors va Wellington Mpandare. Va Mpandare, vati vari kuita hurukuro na tenda idarikwa uyo anotambira Burnley ku England kuti vaone kuti anokwanisa here kuya kuzotambira chikwata chemauri.
Tinotenda Michael sezvo nguva iri yapera tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, tekusiya mina mutungamiri Nkomo achikupai nhau muri West Ndebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlazi mashumi mabili lanhlanu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, eliZimbabwe limanyane lamanyamazwe eAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day ngembuthano etshiyeneyo.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelanini. Uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe, asiyi-organize kuma-community wethu. Yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu, kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane, sicale sibumbane futhi.
Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo lukhumbuze abaningi ngodlame oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Sihlaziya lolu daba.
Nxa sebengasenzi ngani sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayenzisa uDlakela.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders linqotshiwe ngelechicken ini. Sizalethulela enye njalo impumela yemidlalo yonke yeCasalaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EliZimbabwe lamhlanje limanyane lamanye amazwe ezwekazi leAfrika ekunanzeni ilanga leAfrica Day. Emazwini akhe okunanza leli langa, umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uthe iAfrica Day lilanga eliqakathekileyo kakhulu elokuthi izwekazi leAfrica lihlolisise injongo yokubunjwa kwehlanganiso yeAfrican Union ekhanya ingasananzi izifiso zabasungula linhlanganiso. Njengendlela yokunanza leli langa, omkaTsvangirai unkosikazi Elizabeth Tsvangirai utshone lezalukazi lamaxhegu abagcinwe engabe bandla leSalvation Army ebumudzo Old People's Home eSt Mary's emzini weChitungwiza, wabanikeza isipho sokudla. Kubika uMavis Gama.
Lawo ngamakhehla namakhehlakazi ngesikhathi bejabulela impahla abayilethelwe nguNkosikazi Tsvangirai. Esethula isipho sakhe kulo muzi, uNkosikazi Tsvangirai uqonqosele kudaba lokuba kumele abantu bengaze bakhethana ngemihlobo lokuthi bakuliphi ibandla, kodwa wathi kumele batshengisane uthando sikhathi sonke. UNkosikazi Tsvangirai wengeze wathi kumqoka ukuthi umuntu angaze akhohlwa ukuthi uvela kuphi, kungakho yena ekhethe ukuzachitha isikhathi sakhe laba kulo muzi webumuzo oseSt Mary's okuyikho azalelwa khona, wakhulela khona njalo egcinwa ngugogo wakhe osewabhubhayo.
Chikumbiriso changu kuti tese daitaisa musoro pamwe chete, tamboregedza kupoliticiza zvinhu zvese zvatinoita.
Obona ngezokuqhutshwa womsebenzi kulo muzi webumuzo uMajor Cynthia Nyarubero ulandise phezu kobunzima ababhekane labo kulo muzi owakhiwa ngomnyaka 1974 esithi usuluphele njalo udinga ukulungisiswa. Omunye wabahlala emzini lo, ugogo uMfatiyane Sinayi, utshengise ukusijabulela isenzo sikaNkosikazi Tsvangirai.
Ukuqala phela manje hlala lapha kakomu eklasini. Ya,
ipulazini lakhe leli futhi ukuthi ukwenzile ukugula ukuthi hawo lapha ke niyasapotwa niyasapotwa hayi niyadla niyasutha ya asukuthi lapha ke niyalala nendlala hayi.
Mamachunga amathathu lanye abagciniweyo kulumuzi webumuzo Old People's Home, omdala wabo elekhulu lanhlanu leminyaka yokuzalwa 105 bekujatshulwa kudliwa ukudla kwemini kuphuzwa unamnede abalethwe liqula ebelihamba lonkosikazi Tshwankirayi lapho kusethulwa limpahla izalukazi lamaxhegu besina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Lokhe sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zimanyene lezizalwane zakwamanye amazwe. Ekunanzeni leli langa kule nkuthazo yokuthi kube lokumanyana ekulwiseni umkhuba we-xenophobia kumbe ukucwasana ngobuzwe. AbeZimbabwe bona bakhuthaza osowabo ukuthi bekele ukudala amacala okungenye yezinto eyimbangela yokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Indaba esegudwini esikhathi kunanzwa ilanga leAfrica Day yalonyaka kwele South Africa yokudla amathambo engqondo ngokungenziwa ukuqeda inzondano esivame ukuqhamunga phakathi kwabakwamanye amazwe lesizalwane zakuleli. I-xenophobia iqale ngo-2008 yeza njalo ngo-2015 lo-2016 kanye lalonyanga. Abakwamanye amazwe la bathi lonyaka bakhethe ukuthumayela ivangeli lokubambana kwabansundu ukuze kungasabi khona ukuhlaselana lokho. Abanye bakhuthaza abakwamanye amazwe ukuthi labo nxa befika kuleli baziphathe bahloniphe abaninizwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Bongani Mkhwananzi ukwaisa izalwane zeZimbabwe ezilomkhuba kudala amacala kwele South Africa ukuthi zekele lokho ngoba kubangela ukuzondwa kwabokuza bonke.
Thina nathi sokumele sizale indima enkulu ekuhlanganeleni nabo ukulungisa inkinga zabo ngoba inkinga zabo ziyahlangana nezinto ngoba uzenza wazo nathi kuyasinceda nje ukuthi abantu bethu baphile kahle nomphakathi.
Umsekelo wenhlanganiso ye-Creative Communities umnumzana Vushi Lakale ukuthaza abakwele South Africa labakwamanye amazwe sithi isikhali esikhulu sokulwisa i-xenophobia yikuqoqa imidlalo yebhola ukugijima ezokucula lakho konke okungenza bazane ngcono.
Mina ngithi kubantu bethu asivukeni asixolelanini uma kunala abantu esiphilisana nabo ababuya kumanye amazwe asiyi-organizeni kuma-community wethu yimidlalo esithi yebo sisazwisana ubuhlungu kodwa singakhona ukuthi sicale sipholisane sicale sibumbane futhi kube imidlalo echubekayo ilokishi nelokishi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khumlani Moyo okhokhela iqembu leZimbabwe emdlalweni ehlose ukumanyanisa abakwele South Africa labanye abavele emazweni achiyeneyo ukuze kazi leAfrika uthi imidlalo isidala umehluko omkhulu ekulwiseni i-xenophobia.
Iyasiza kakhulu ukuthi njengamazwe aseAfrika sikwazi ukuthi sihlangane emidlalweni sikwazi ukuba ngama-Afrika. Ngoba last year I think bekunama team i4 but lonyaka ahlukile ngoba sinabantu be-Ethiopia nabo abadlalayo nelizwe lala e-South Africa.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ngelanga lokuthakazelela Africa Day inkokeli zamazwe zilomlando wokuhlolisisa ukuthi kuyini okwenza iningi labantu e-Africa lihlupheke abanye besiyagcwala kwamanye amazwe kanti wonke amazwe aselozibuse.
Ngoba sise sathola uzivuse e-Afrika kodwa inotho ilokhu ingekho ezandleni zethu. Inotho isezandleni kwezinye indawo ezandleni zamakhiwa njengalapha eSouth Africa kuthi elizweni lakithi njengeZimbabwe inotho isezandleni zabamnyama abalutshwana abayibababusayo. Abantu abaningi kabalani notho ezandleni yikho abantu begcwele amazwe wonke.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Lubehle Banda ukuviyelwa bomama enhlanganisweni ye-African Diaspora Forum uthi umlayezo omkhulu ukuthakazelelwa Africa Day ngokukuza umkhuba osubhakile kwele South Africa wokuhlasela abesifazana mahlayana.
abalamandla okuzivikela, the masculine power njengawamadoda. So sifuna ukuthi si raise awareness nge domestic violence ukuthi it's not something that should be taken lightly. Sifuna ukuthi sizame ukuthi si approach uhulumeni we South Africa, especially where women are concerned, ukuthi they should strengthen their policies regarding women.
Njengoba ilanga le Africa Day lingakemukelwa njengekhefu kwele South Africa, igigi labakwamanye amazwe lokuthakazelela leli langa liza kwenziwa ngomgqibelo. Lapho ke bazafola ezitaladeni zelokishini leUvel betshengisana okuligugu kubo kwezamasiko lempilweni. Melesitudio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Amapolisa akwele Botswana aphakathi komkhankaso wokubopha lokuphindisela ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Amapolisa athi abantu bakhonona ngokuthi abangena kulelo lizwe laba be ngaphandle komthetho yibo abadala amacala amanengi, kubika uMartin Ngwenya.
So isikhathi njalo sokudlala amacatshelana phakathi kwamapolisa kanye labezimbabwe waseBotswana ongekho emthethweni. Amapolisa aweBotswana abike ekuqaleni kweviki ukuthi asesungule umkhankaso wokukhipha wonke umuntu ongene elizweni ongekho emthethweni. Isikhulumi samapolisa umnumzana Witness Procedure uthi uZulu weBotswana uyakhonona ukuthi amacala aseqongile ikakhulu esikolweni eHaburoni njalo adalwa ngabangena elizweni okungekho emthethweni. Kule nkulungwane lenkulungwane zabezimbabwe abangena eBotswana ongekho emthethweni, iningi lizodinga ukusiphilisa kukanti abanye badala amacala. Kodwa awusabethusa abezimbabwe oginyiswa amapholisa ngenxa yokuthi sekuyinhlala yenza njengoba umnumzana Melusi Mdlovu esitsho.
Asokuyimpilo yethu ukuhlala sigijinyiswa ngamapholisa nje nge-operation yabo leyi entsha. Kodwa nxa sikukhangela kuhle sibona ukuthi ngayekhaya izinto zonke zilungile, ngasigijimi kangaka sibalekela amapholisa.
Umnumzana Alfred Lunga laye ukhala ngokuthi isimo ekhaya yiso esenza abeZimbabwe baphenduke inhlekisa ezizweni.
Kula kuphumula nje amaZimbabweni sesihlala sigijima besithi senza lokhu lalokhu. The best thing about it is that we have to say 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 that we have
abanjiweyo basiwa esitokisini kuqala besalinde imota ezaziwa kakhulu ngokuthi amagumbagumba kuthi sibathwale ziyobalahla emngceleni weplumtree. Kodwa iBotswana ithi iningi liyaphindela noma nje uhulumende ekhala ukusebenzisa izigidi lezigidi zamapula ukubuyisela abeZimbabwe emuva. Abanye bakhala ngokukhahlanyezwa ezandleni zamapholisa, kodwa noma nje kunjalo babhensela ukuphenduka kulokubuyiselwa ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba seStudio 7 ngeseHaburon kwele Botswana.
Livestock lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngokuqhakateka kwemfundo yabantwana abangamantombazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende welePhilitane unkosikazi Theresa May uthi uzakhalaza kumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ngokuvezwa kwembiko eyimfihlo ephathelane lesehlakalo sokudubuka kwebhomba edolobheni leManchester okwenziwa iziphathamandla zeMelika. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla kwele Nigeria zithi imali yokuphathisa abaswelayo incane kakhulu njalo uncedo kalufinyeleli abanye abaswelayo ngenxa yempi kahulumende labahlamuki beBoko Haram. Udlakela oluqhamuke phakathi kwamalunga ebandla lezanu-PF kobulawayo ngesonto kukhumbuze abanengi ngodlakela oluvame ukuba khona nxa ilizwe libhekane lokhetho. Lanxa udlakela lolu lwalunganeno kukhetho luka-2013, ukhetho luka-2008 lwaba lodlakela olwesabisayo, kwafa abantu njalo abanye batshiselwa imizi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe kuyini okungenziwa ukwenqabela udlakela lolu kukhetho lomnyaka ozayo? Ukuphendula lo mbuzo sixhume umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga lezanu-PF umnumzana Effort Nkomo.
Into qakathekile ukuthi abantu bafundiswe ukutholaretha iviews zomunye umuntu kumbe ukutholaretha umbono womunye umuntu. Ayisinto enhle ukuthi abantu baxabane. Na ubuze ngokuthi ngabantu ababebandla linye. Lamuka ngethusa khona ukuthi awukati abantu bengathi beyimulinye bexabane kubangwane.
Makhumalo, ngena khonapho, kwenziweni kahle kahle?
Into yokuqala umele kwenziwe ukuthi ibandla lezanu-PF kaliqalise ukukhankasa ngodaba lokuthi abantu bangaze bachayana, ngoba sonke siyazi ukuthi ibandla lezanu-PF lisebenzise ukusebenzisa udlangudlangu ukuchaya abantu. Sikhuluma kunjenje thina njengebandla le-MDC, kulomama uMzishumba weMberengwa othiphele umuzi ngabantu bezanu okuthi ukuthi sebeqalisile ukusebenzisa ukuchaya abantu nokuthisa ikankasela u-2018. Abantwana bomuntu munye ngumphabhenge wethu sonke, kuqakathekile ukuthi sikhulisane nendoda into asingena sikhankasa kathi ngemini sikhankasa sisazi ukuthi siyizihlobo. Yebo, naye sinembono etsheneyo ngababandla ekwalandelayo, kodwa kakutsho ukuthi kumele sile, kumele singene phansi sikhankase, sedlulane, silingelelane, siyehlangana emabhokisini.
Babunkomo, umongameli Robert Mugabe uvame ukukhuluma kaningi-ningi esola udlakela kanye lokuxabana okusuke kube khona phakathi nakwebandla lenu. Kodwa amalunga ebandla njengoba sibonile lwisana, singathi asamlalela nawo umongameli.
Ya, liqiniso, ukhulume kuhle ukuthi umongameli uyabe xwayisile ekhulume ngokuthi kungabi lokuxabana. But ungananzelela ukuthi siphila esikhathini izinto lezintweni zesiKristu, uSathane ubhizi ungenisa ukuxabana, usebenza 24/7 ngoba ufuna ukuthi amandla lawo azwakale. Kodwa ayisikho kuyinjongo njengoba sitsho nje ukuthi umongameli wephathi uyaxwayisa ngelokho zenu ngokuxabana. So ukholo lwami ukuthi okwenzakalayo akula muntu okufunayo okubona kusenzakala. Nxa kusenzakala, okuqakathekile ukuthi abakwenzayo bakugcine singayifika kwi-election ka-2018, ngoba sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela ibandla afuna ukuthi alivotele, ibandla afuna ukuthi lingene embusweni. Yikho esakulwelayo abanye bethu ukuthi silwela ukuthi sikhululeke ukukhetha esifuna ukukwenza.
Makhumalo, ngeyakho ingqobe.
Hayi, limgqodo le ekhuluma ngobaba wonkomo, but inkinga ebakhona yikuthi siyanelisa ukuthi sikhulume ukuthi kungaze kwaba nodlakela phambili kuphakathi komphakathi. Nxa sebengasenze ngale, sebeqalisa ukuthunyela ontanga ukuthi bayevusa udlakela. Okukhona yikuthi isikhathi sesifikile ukuthi nesikhathi yabo kwenzakala khona udlakela, ngabayefika bakhumise laba bantu abezindlakela umlota. Yiza ngalezano abana ne-MDC, ngoba izano yona yodwa ne-MDC elwa yodwa, ukwenzela ukuthi sibone ukuthi baqinisile, ngabakhulumise kubathathise umphakathi, ngabakhulume besenza. Lapho kuba nodlakela kakuyesikwa ulungise lelo dlakela.
So umcabango omuhle yini lo, baba Nkomo?
No, umcabango omuhle ngivumelana laye umntana Nkosi ukuthi kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu bethu, sikhuthaze abantwana bethu ukuhloniphana, ngoba lapha saka isizwe kasaki bantu bakamtakabani abantwana bayiphi party saka isizwe isizwe sakhiwa ngabantu abehlukeneyo ngokumlando wethu sonke njengabakhokheli ukuthi sikwenze khonoko asifisi ukuthi nxa sesiyafika ekhetheni olukhulu kulokho kulomuntu olokho engavumi ukuthi umnakano womuntu laye ulelungelo lokunakana ngendlela ayifunayo ulelungelo lokuthi afune ukuthi ongamkhokhela ngubani lilungelo lakhe ngizaphinda futhi ukuthi into esayidlelayo i-freedom of speech freedom of association asikwenzeni khonokho
Umnumzana Effort Nkomo lilunga lezano PF obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Tabitha Kumalo. Ilanga leAfrica Day lilanga elinanzwa izizalwane zezwekazi leAfrica ezinengi. Lapho ezinye ezitshe ezithakazelela khona amasiko azo. Kodwa ukubhidlika komnotho weZimbabwe sokutshiye izizalwane zaleli lizwe ziphila kwamanye amazwe. Lapho ezingaphathwa khona kakuhle zibandlululwa njalo lamalungelo azo engahlonitshwa. Umike Wobe weStudio 7 uxoxelo mnumzana Philip Ndlovu oyisizalwane seZimbabwe. Ohlala kwele Botswana lo mnumzana Owen Mkhize laye ohlala kwele Botswana.
Ya lolu suku luqhathekile baba masi semazweni ethu. Ngoba manje masi esiyabheka ngapha mabenzi Africa Day. Sina ngale khaya kasiyenze Africa Day ngoba iziningi izinhlupho esibhekane nazo ngithi.
Wena ke mnumzana Ndlovu yini imbono wakho ngalolu suku?
Mbona ngazani into le ukuze sibe ngeAfrica sitsho amazwe wonke abantu abamnyama ngakho sitsho ukuthi leli langa siyabe singabantu abafake amakhanda abo ndawonye silombono munye kodwa ngenxa yokuthi vele thina ngingakwazi ukuthi kusenzwa yikuyini asiwelelani ukuthi sihambe kwaloli langa kuphela singawonye so into zakhona ngathi into yakhona iyahlupa kathesi njengokukhuluma kwalomunye wami uyatsho sibili thina siyenzwa ngomumo esikuwo ekhaya lalaba bengapha lalaba bangapha lalaba bangapha kodwa abanye abantu ingathi kakhulu njengamakhiwa bayabambana nxa kuyinto vele abafanele behlangane kuyo bayabambana kodwa thina abantu abamnyama wayehlula lokuthi vele size sibe lolimi olulodwa olwethu thina abantu abamnyama
ngombono wakho njengomuntu ohlala kwele Botswana umphakathini uyavumelana nalawe yini bayathakazela na izizalwane zeZimbabwe
Ya uqinisile sibili abantu beZimbabwe abantu abangemuva kwekhanda ngithi umzimba oweZimbabwe uyakufuna kodwa into esingehlula mina ikhanda nomzimba akuhambelani unjisise isindebele sana kulapha okulenkinga yethu okwekuthi ngakho futhi ungakukhengela sokusiba luhlupho lokuthi labanye bethu futhi abantu abamnyama abakwamanye mazwe bangani banjalo futhi bese ngikukhangela ngendlela ukuthi amakhanda wona wonke amazwe aweAfrica kungani bengabambani bebe lento one engazobambanisa abantu bonke kuyehlula
Mkhize wena ke ungathi umphakathini kwele South Africa uyathakazela la na izizalwane zeZimbabwe
Ya ngapha thina baba sihlezi nje okokuzincindezela but ngezinkulumo ezebe zikhulunywa ukubona siyabaqedela emsebenzi ngathi vele ebantwini abamnyama bonke abansundu akula freedom ngoba imizimba singafana but ingqondo ziyachiyana ba omunye la ucabanga ngokwakhe omunye la ucabanga ngokwakhe abaningi bazihlukanisa ngendaba zezilimi thina esizikhulumayo
ngifuna ukuzwa ke Nkize ngombono wakho kuyini okumele kwenzeke ukuze siqale ukubambisana njengezalwane zonke ezwe ngazi ele Africa
ya umbono khona engingaqala ngasekhaya into emele ukubona iyenzakala ukuthi njengoba kusiza okhetho lwezayo ukuthi sisukume thina lapha egangeni sihambise uvotwa sikhiphe umongo lemeli okhona nguye ongani uyenze ukuthi abantu bakuthambane kakhulu ekuphileni
umnumzana Owen Mkhize isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obexoxa endawonye lo Philip Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana kwezemidlalo lamhlanje sizwe impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ebikhona lamhlanje kuJoseph Njanji.
Iqembu lechikeni lihlohlelwe ngukapteni walo uMoses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo sosiyafika emaphethelweni. Limpumela icho ukuba iqembu lechikeni selilemiklomelo elithumi lanhlanu, ikanti iqembu le-Islanders lona lilemiklomelo elithumi lesikhombisa. Umdlali wekhethe zintatheli kuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuide Godard, yena othi usekelo aluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikenini yilo lumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikenini belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakoBulawayo, njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela le iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu, ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leyadala lona beselidlale imidlalo yembala lidliwa inqobe letriangle nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu leZBC Kariba libe nguchikilo panqa lelichapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni eNyamunga. Iqembu leShapani Mine libhaxabulele bantu Rovers nge-4-1 ngasemaclass, kuthi emdlalweni obusenkundleni eDiliva Team esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela yitsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo engama-22. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
ijaha helidala ujayiza majaha wotwa Ndlovu ujayiza marabini elihlabela kamnandi egqiba-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi yena yamitha kanjani intombi kanti-ke kayikabi la mavele ngitsho lokuphuhla kayikaphuhli kwenzakala ntoni lapha hayi-ke kwanele sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili eleZimbabwe namhlanje limanyanele amanye amazwe ezwekazi le-Afrika ekunanzeni ilanga le-Africa Day. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.